mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu njira 8/2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona ini ndini chanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vawalda muzembi vaumba bato idzva rinopikisa renounce people's party hurumende yakoka vashandi vayo kumusangano wekuziya mari dzinotambirwa nevashandi semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vaimbova gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vawalter muzembi vave kuumba bato idzva rinopikisa repeople's party iro riri kukurudzira kuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vasiye basa bato iri rinoti zviri pachena kuti vamunangagwa vakundikana kutungamira hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wavamunangagwa vageorge charamba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa mukuziya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata munyori mukuru webato iri valloyd musipa
takapembera ng'anga neinobata mai tikapurudza the major deception tose tikati zimbabwe yaa kuchinja hapana takachinja it was self-preservation on the part of the administration we want the president of zimbabwe to step down peacefully without it and give people the opportunity yekutanga zvinhu zvavo patsva kune state capture people are fearful ZANU-PF has commodified fear simba harisiri kuvanhu simba raakumapoliticiani masimba evanhu takapedzera kuwanzwa muna 1980 vamugaba achiti gore remasimba evanhu hakusina masimba evanhu kuzimbabwe zvinhu zvose zvaakugovwa nomunhu umwe chete mamaini mapurazi zvese zviri kugovwa nomunhu wani
asi kana muchiti vamunangagwa muri kuda kuti vasiye basa munozvikwanisa sei nekuti kaivo ari kuti vakasarudzwa nevanhu
zvekusarudzwa nevanhu zvafanana nomukomana anonyenga musikana musikana anosvika mapoint ekuti hatichadi hazvino kuti kana ndakunda kana ndakugara navo upenyu hwose kana ndisiri kufadzwa nemaitiro ako ndine rit yekuti hatichadi vanhu vari kuti makore maviri uchitonga makonewa zvinhu zvatova wese vanhu vari kutambudzika vanhu vari kufa nezhara mahosipitari ari kuvharwa imwe muchiswera muri mundege muchidya mazondo takuda kuti tipewo chanzi itai the honorable thing muite chistep down dzimwe nyika wane mapuresidendi vatongi vakaona kuti vari kukonewa vanoti vediwe ini ndazvikonewa regai ndidi ndisiyire vaduku vane pfungwa dzichiri kupinza isu takura pare zvino hatingati tomirira 2023 2023 ndiani anenge achiripo achiri mupenyu vanhu vachifa kudai kwese kuchivhungu mahospitari akavharwa ivo vanongosumuka nendege vonorapwa kuchaina vanhu vachema vediwe vati havangamiriri 2023 ngavaitiwo step down that's the honorable thing hapana election nokuti kana wapinda unobva wapinda 5 years dzose kana wakonewa the honorable thing is to step down ndokwati kubva ikoko isusu
saka ari kutungamira bato iri pari zvino ndiani
bato repeople's party
hongu
bato repeople's party pari zvino riri kutungamirwa nafomer foreign affairs minister dr walter muzembi vachitevedzegwa navagandawa ndo mazita ari mupublic domain ini ndiri secretary general but team yedu yakutocomplimenta yakutoita match 1-for-1 administration iri kuzimbabwe sapoti yedu iri across the board vamwe vari muhurumende vamwe vari muprivate sector vamwe vari kumachechi and in due course in the next month or two tichaita unveil the whole team yedu yose iri kudii iri kumhanyisa people's party but pane zvino mutungamiri ari pamberi nevamuzembi munhu amunoziva mose kuti munhu aimhanyisa tourism ndiye munhu akasumudza zimbabwe with regard to tourism, agenda ku UN, remember akamanya ku UN as a brand ambassador with tourism. Afrika yose ikaungana ikada kumita ambassador, but mozo ma toxic policies dzokumosha at the time. Ndo dzakazozvikonesa. But he is a proven leader. He is youthful, and I think Zimbabwe will be in safer hands under his leadership.
Asika ko kune mamwe mapato akawanda wana aripo aya vamusipa madi kubatana na iwa.
Mukatarisa kuti for the last 20 years, even my opposition aripo, let's say my main opposition, those the two political parties that have dominated the landscape here in Zimbabwe, MDC and ZANU-PF. People's Party iri kuti iri susa atikuda kutenzera kuti kuda ma reforms. Atisi kuda kuti munzi manyai mosvika apo momira. Itsvagai permission yeku demonstrator. People's Party iri kuti masimba evanhu, masimba ekuita zvese izvozvo ndeevanhu. Vanhu ndo vanodzitemera vega kuti aiwa, isusu hatichadi. Havasiki permission yekuungana yekukomplena kuti isu hatichada.
Munyori mukuru webato re People's Party, Valoid Msipa, vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Hurumende yakoka vashandi vayo kumusangano wekuziya mari dzinotambirwa nevashandi kuti dzifambirane nemari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu, kana kuti cost of living adjustment. Mutevedzeri wasachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, vaThomas Muzondo, vanoti nezuro vakatambira shoko rekuti hurumende iri kuda kusangana apo Apex Council yakange ichangotangawo musangano wekuti voronga kuti vodini kuti vasangana nehurumende vazeye nyaya dzemihoro. Jonga kandemiri abata vaMuzondo kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi kuti tasangana seApex Council muchipiri 7 January kana kuti 7 ndira 2020. Chinangwa chekusangana kwedu seApex Council changa chiri chekuita follow up kune nhaurirano dzatakasiyira panzira mugore ra2019 nehurumende. Takasangana gore rakuda kunopera, ndobva hurumende yatiimbisa kuti vaizotidaidza gore risati rapera kuti tiwane hurukuro dzatingaita nenyaya yekola kureva kuti cost of living adjustment kuvashandi vehurumende. Saka taona kuti musangano uyu wanga waita sekunonoka. Boka reApex Council raungana richida kuchitarisa kuti zvatakanga tavimbiswa kuti tisangane, uye gore rakatopera tisina kusangana. Chero painzi zvapo vakanga vakamirira adoption yeproposed budget yakanga yaitwa navamutsuri nyiwe tochidii. Saka hurukuro idzedu hadzina kuzonyanya kuenda kure, nekuti tisati taronga kudaro tabva tangogamuchira officially invitation yabva kuhurumende ichiti iri kutikoka kumusangano wekukurukura nezvecost of living adjustment musi wechishanu 10 January nenguva dza11 o'clock mangwanani.
Saka imi matambira here kukokwa kwamaitwa kune hurumende?
Tati seApex Council zvakanaka kuti tiende kumuhondwa kuti hurumende yarongera chii vashandi vayo, sezvo vashandi iye zvinezvi vari pakuomerwa kukuru. Takatarisana nevashandi vari kurate of civil service vanoshanda mumaofisi ehurumende. Havachakwanisi kufamba, havachakwanisi kudya, havachakwanisi kuzvipfekedza. Takatarisana nevadzidzisi vanga vari pazororo, vakanga vaenda kuzororo kunzvimbo dzakasiyana siyana, vasingachakwanisi zvakare kuti vadzoke ikoko nekuda kwemari yavo yanga isingakwani, yakatadza kuvatambisa kuti Christmas negore dzvarakakwana. Saka tiri kuti isusu sevashandi tawirirana kuti hambei tinonzwa chatiri kuda kupuwa nemushandirwi wedu.
Vamwe vanogona kuona danho ratorwa nehurumende iri sedanho rekuda kukunyaradzai, tichinzwa kuti mamwe masangano evarayiridzi anga atozivisa kuti haasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro. Hamuonewo here senzira imwe chete yekuti hurumende iri kuda kukunyaradzai?
Kufunga kunogona kusiyana. Tipa simba rekuti tiende kuhurumende ndechekuti sevanhu vadaidzwa mukadaidzwa hamurambe nekuti munogona kuramba isusu pamwe tinosvika kuwana zvinhu zvatiri kutarisira kubva kuhurumende tinenge tisina takagona ipapo kureva kuti musangano watiri kuenda uyu tiri kuenda takatarisira kuti hurumende sevanhu vatakapa position paper yedu patakasangana vakaiverengawo saka pamwe zvichida vari kuda kuti vachiadresa maissues ari paposition paper zvinova zvingabatsirawo kuti vashandirwi kana mari idzodzo dzatiri kuti ndo dzatiri kuda pamwe hurumende ndozvayauya kuzotipa sevanhu vaapprova budget vachingazive kuti mukati maro makamira sei.
Tinoonawo kuti makambeye mazivisa kuti nhengo dzenyu dzakanga dzisakwanisa kuenda kumabasa gore rapera iri nenyaya yekushaya mari dzekufambisa. Pane zvashanduka here mugore rino?
Gore rino zvaratoita ndezvekuti gore rakapera takazivisa kuti vashandi vanga vasakwanise kuenda kumabasa. Haikona nenyaya yekuti mari yekufambisa yanga isingakwani. Nenyaya yekutoti vakanga vasina mari yekudya, vakanga vasina mari yekutumira vana kuzvikoro, vanga vasina mari yezvakawanda, maservices nemagoods akasiyana siyana. Saka iye zvino dambudziko iri rakatozowedzera. Kutanga taiti incapacitation ndokunai zvinezvi tingangoisa adjectives kumashure kwayo toiti yasezviye incapacitation vashandi havachatombokwanisa zvachose chose kuenda kubasa.
Avo vange vari muteveteri wasachigaro veapex council vatomas Muzondo vari parunare muHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News sangano revemakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kutyira kuti mamiriro akaita zvinhu zvematongerwo enyika pamwe chete nenyaya dzezveupfumi zvichakonzera mhirizhonga gore rino. Mukronikawo mune nyaya pamusoro pekufa kwevanhu vatatu vazhinji vachikuvara mushure mekunge bhazi ravange vari reZupco rakabuda mumugwagwa rikakudubuka padyo nechipangali Wildlife Orphanage munzira iri pakati peBulawayo neGwanda. Herald rinoti nhengo yeZANU-PF muparamende vaDexter Njuna pamwe nasachigaro wevechidiki veZANU-PF muMashonaland West vavengai musengi nemukuru wemapurisa mudunhu recheGutu vaHwanda Chisikwa vakamiswa mberi kwedare rezimhosva nezuro vachipomerwa mhosva yekutora goridhe padyo neDavid Whitehead muCheGutu pakazofuma pourawa nemapurisa mukuru weMashurugwi. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi goga Studio 7 apo magadi magadi ini kuda zvangu inini kukwazisana mukomandano wakawandi tongakande muviri dressing zulu asita mavelasi musana nekuti muri sei. Zvokwadi zvinhu zvamira kuita ukaona chimba chakakunzi 22 rand muZimbabwe asi kusouth africa maranzi ari kushandiswa kuZimbabwe kusouth africa chipi chechi 9 rand 50 kuZimbabwe chite 22 rand zvinzi muZimbabwe hazvina kurongeka chero iyo chero idzo mari dzinodzidzi kune dzimwe nyika dai vambodonyimwa chaio vasapiwa because havagomutiri nekushandisa mari dzavo. Kusouth africa unotenga chimba zvinga 2 kwasara nemane kwasara nechinji zvino kuZimbabwe yo mahwani inini zvangu ndonzi trust zvirekiita mundifarisei nama vangu maire vaiyi masista Bina netsai nemuzukuru wangu asi nabharu nenyasha
kwazvai vatefeni veStudio 7 ndimi munacho chirongwa cheStudio 7 toti negoredzwa kwamuri hama dzangu vanachingakade muiri ramavelazi makawandisa ndibvo kupedziwa nemazita ichi hurumende yeSouth Africa ichi chakangofanana mutungamiri wacho Cyril Ramaphosa takangonzwa kuti muZimbabwe ihama yamutangagwa ndosaka kuda kuomesera vana veZimbabwe hazvipo zvacho zvaari kutaura izvi.
Kwazai vana veZimbabwe 7 kana Jonga vanakoma ndombo isowo mesi dzamusike kuna vechanisa namurangabva iwo ndo vari kuzvita maburu nyika ino vari kungobvisa nezvepolitics asikaona kutambura kuutano achingoita ndezvii zvisina musoro iye achiti yangu haizivi akati inoziva mazi aona zvaari kuchiita zviri kutishungudza zvisina zimbabwe nokutambura ivo vachingoita zvavanhu vadzanda vasamuka kunyarara kwatakaita chii zvisina zimbabwe takapusa hatikupusi tiri kuzviona zvese zvamurikuita ona zvamuri kuita imi mapoliticians enga muchishungudza vanhu vezimbabwe tikazoita state control isusu macivilians vese zvanopfmd zvese mapolitical parties hapana chamunowana gozvika inonge macivilians so hapana chamunowana
mangwanani akanaka munhu wezimbabwe ini ndetwa lak mahara ndiri panapa mujubeg pachembisa ndichiti iyo nyika yacho chaivo chaivo isingaiti kuti itongwe nevamwe vanhu chiiko iyo nyika yava nemakore akawanda sei vanhu vechitonga but hapana zviri kuitika kuzimbabwe kochisiri kuitika izvezvo zvi tiri kubva kuzimbabwe tichia kunotsvaga kuno kusa handiti tsvaga kuti kuzimbabwe akuona kana chinhu chekuti chikwanise kuti tiite kana uchiona distance yanga ichiita $2 yakuita $45 zvinorevei kwamani ini zviri kundirwadza stateki zviri kundirwadzisisa pane zviri kuitika kuzimbabwe zimbabwe inyika yaora kuora straight haizivi nyika ba haisisiri nyikapi adzazizi mozambique ungati itori nani kozi mozambique vanhu vakutoshanda chiena kumberi zvinhu zvavo asi zimbabwe hamaini kuti chiiko chiri kuitika ndoda kumhoresa mukoma jokanga nemiri nablessing zulu vastudio 7 vese vavo vashamariri vestudio 7 ndilaki mahala kuchipinge ndiri muno musa kutembisa ndichimhoresawo zvangu mhuri yekwangu kuchipinge uko kwasekurundunge pedyo nekwasekurundunge amen but zimbabwe ndokumbirawo vamunangagwa vanga vaite pulani pavanhu tiri vanhu ngevanhu kana ivo kana vari purezidendi ndipurezidendi ngevanhu ndatenda zvangu
ini ndinoitwa John Kampila ndiri kuno kuBotswana ndinokwazisa vashamariri vose vestudio 7 asi ndanga ndichikumbirawo zvangu kuti dai zvaibvira mwari vaita kuda kwavo hurumende ichizanu yabva yakuwadza mhuri dzezimbabwe dzapedza
kwazuvaiva hwande ndini Dickson Chiundo panyaya yekubhanwa kwevanhu kuita zvematongerwo enyika vari musouth africa kwaitwa nehurumende yesouth africa kunofanira kupa chidzidzo kuna vanelson chamisa kuti vazive kuti hatichafaniri kuva neinternational convene anobva kusouth africa atenda hangu
makadii makadii vashamarari kuri se kwamuri koko vashamarari mese nemwe vateereri vestudio 7 makadii hai sinongoda kuti tapindawo mu2020 izvonhu zvimire zvakanaka ndo chichemo chatinacho ini ndiri kuno zvangu kusouth africa hazvindifadzi kugara kuno kubaaniinchedzenda ndichishanda ndiri kumusha ndobhadhise nemhuri hai tinotenda mese vashamarari fadzai vese vano varipinda mari muchirongwa chestudio 7 ngatitaure zvinotinetsa mwari ungatinzwa
pastudio 7 makadiko vashamarari vese tisingari kudomora mazita nokuti hatingakupedzei aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa tikafungana nezvegore rapera tinonzwa mwoyo wedu kurwadzikana zvinsei nekuti tine hama dzedu dzakaurayiwa nehurumende yavo munangagwai vachipfurwa nemasoja nemapurisa vamwe vachirepwa nevanhu vaitofira muzvipatara nekuda kwegavhumendi yamunangagwa yekuuraya vanhu zvinotoona zvegore rino richitanga votaura kuti vanhu vachiti tikuda munyama iwa kuti dyai mavheji handizivi ndo munongedzo wekutaridza kuti hakuna kwatiri kuenda 2020 angatori nani 2019 angatori nani pane gore rino iri munangagwa abuda pachena ega kuti haasi purezidendi vanhu nekuti haaiti zvinoda vanhu ende haana kuvhoterwa nevanhu saka unhu hwake nezvaanotaira zvinobudisa chena pachena kuti munhu haana kuvhoterwa uyo ende hakuna kwatiri kuzomboenda nenyika ina munangagwa hakuna purezidendi anotaura kana sabhuku atauri zvinotaura munangagwa izvo ndo kunonzi kupererwa kwezanupiyefu haichisina kana zano kana rimwe chete kana one
manzva pfungwa dzevamwe vateereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202-465-0318 muchiti udzasha munofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro vana pamwe chete nemurairidzi wavo vafa vamwe vashanu vakakuvara mushure mekuputikirwa nechimwe chinhu chisati chazivikanwa mudunhu reRakhine muMyanmar. Murairidzi uyu nevana vechikoro ava vanonzi vange vachitsvaka huni. Mudunhu iri mune kurwisana kukuru pakati pehurumende nevarwi vari kuda kuti dunhu iri rizvitonge. Mutungamiriri weRussia vaVladimir Putin nhasi vachashanya kuTurkey uko vanotarisirwa kuita hurukuro nemukuru weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan. Zviri kunzi vaPutin vari kusvika muTurkey kuzoparura zviri pamutemo pombi yemafuta ekufambisa dzimotikari yakavakwa pakati peTurkey neRussia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Iran yapfura zvombo zvemamissiles zvinopfuura 12 kumuzinda unogara mauto eAmerica muIraq, asi hazvisati zvazikanwa kuti pakuvara kana kuti pafa vanhu vakawanda sei. Iran inoti yaita izvi kuri kutsiva kurawa neAmerica kwakaitwa General Qasem Soleimani svondo rapera pakuenda pamhepo. Muzinda mukuru wemauto muAmerica wePentagon pamwe chete nemuzinda wemutungamiriri wenyika weWhite House vazivisa kuti havasi kuzotaura pamusoro penyaya iyi nevatori venhau nhasi. Tabata vaFrank Guni avo vari kutevera kufamba kuti nyaya iyi nguva dzese.
Madiro anaya tiri kuziva kuti vanotsigirwa neIrani vakanda anonzi maballistic missiles, intermediate ballistic missiles, zvombo zvehondo zvakakura chaizvo pamabhesi maviri ari muIraq. Munguva pfupfupi yapfuura America yabvuma kuti mabhesi maviri arohwa, asi bhesi hombe rakakosha rinonzi al-Assad ndokwakazara mauto eAmerica ikoko, kwarohwa nemarockets anopfuura 12 pabhesi iroro. Mamwe aenda pane rimwe bhesi vachiri kutsvagurudza kuti vaone kuti pane vakuvara here kana kuti hapana vakuvara. Mushure menguva pfupi pfupi marockets aya afaiwa kana kuti mabhesi aatakwa nemairakizi vanotsigirwa neIrani. Irani yataura pachena kuti ndokutanga kwekutsiva kuurayiwa kwaGeneral Qasem Soleimani. Zvinoreva kuti mberi kunoenda uku America tinotarisira kuti ichadawo kudzorera. Saka kungangova kutotanga kwehondo kwatiri kuona kuri kuitika uku, nekuti kana America ikadzorera, Irani ichadzorerawo.
Shamwari dzeAmerica dziri kubatsira munharaunda iyi dzakaita sana Germany, vana France kana kuti nyika dzeNATO dziri kutii nemamiriro aita zvino aya?
Shamwari dzeAmerica dzaakuona kuti nyaya iyi yaakutyisa. Tikatarisa Germany inova shamwari yepedyo chaizvo yeAmerica uye iri nhengo yeNATO, yeNorth Atlantic Treaty Organization, yataura kuti yaakuburitsa masoja ayo ikoko kuIraq nekuti haisi kufara nezvakaitwa neAmerica. MaFrench vekuFrancewo vari kutaura zvimwe chetezvo. Kana Israel chairo yaitokurusepesedzera kuti America irwai neIran, itinokubatsira. Makaunza mazuva maviri apfuura mukuru weIsrael vaBenjamin Netanyahu vaakutaura kuti aiwa, isi tanga tisinei nazvo, tanga tisirimo munyaya iyoyo. Vakatokomekedza makurukota vehurumende kuti aiwa, musataure nezvenyaya iyoyo nekuti isi hatiko. Izvo zviri pakati peIrani neAmerica kureva kuti region yese kana kuti dunhu rese reMiddle East pari zvino vanhu vese vakabatira ura mumaoko nekutya hondo inotarisirwa kuti yatotanga iyi. Tiri kuonawo zvakare nyika yeSaudi Arabia yakatumira mutevedzeri wemakurukota mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzirwa kwenyika, Deputy Minister of Defense, akauya kuno ku America kuzotaura tirakunzwa zvekare kuti akauya neshoko rekuti General Soleimani vakaurayiwa vanga vauya ku Iraq kuti vazotaura nyaya inonzi de-escalation kutira kudzivirira kudzikisira pasi makakatanwa anga aripo pamauto yeAmerica neIraq nezvanga zvichiitika muIraq. Iyo Saudi Arabia inenge yainga ine nechokuita nenhaurirano idzi. Saka taakuona kuti pane mubvunzo zvakare kuti zvihurumende yeAmerica zvairi kutaura kuti tangamuuraya nokuti Soleimani anga achiplana kana kuti anga achiedza kuunganidza hwaro kuti vazokanganisa kana kuataka kana kurwisa masoja nemainterest eAmerica. Taakuona sekuti zvinenge zvemanyepo izvi nokuti shamwari yeAmerica Saudi Arabia yakutaura kuti aiwa uyu murume uyu general uyu anga atouya kuti paitwe nhaurirano dzekuti vanhu vayanane pasina kurwisana. Saka taakuona kuti vakupesana ivo vari shamwari neshamwari.
Kusawirirana uku kwevanhu vange vachimbobatsirana vachirwa hondo vese kunorevei kana takatarisa munharaunda iyi?
Zvaakureva kuti mapolisi kana kuti hwaro hwekushandisa foreign policy kana kuti kudyidzana nedzimwe nyika hweAmerica hweadministration yavatrump zvinhu zvinongoitika yamukira makumbo zvisina urongwa hwakakwana zvekuti vatrump vanongotaura zvavafunga ipapo. Taakuona polisi yetwitter yakuti yaakutiendesa kuna taisireva nekuti zvichakanganisa pasi rese kwese kune maamericans kwese kune mainterest eAmerica. Irani tinoziva kuti kana tikaita pakaitika hondo yedirect warfare army to army haina mukana wokurira America. Saka Irani inotarisirwa kuti ichaita inonzi asymmetric war kutaura kuti vanenge vachitsvaga panorwadza America kana kuti masoft targets ingava nyaya yezvikepe zvengara zvemungarava zvinofambisa mafuta maoil kana kuvhara inonzi Strait of Hormuz.
VaFrank Guni vari parunhare muWashington DC ne Studio 7. Mana chibatirwa naNoviki Zigusheshe. Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa zvanga zviri munhau. VaWalter Mzembi vaumba bato idzva rinopikisa rinonzi People's Party. Hurumende yakoka vashandi vayo kumusangano wekuziya mari dzinotambirwa nevashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande. Ndoti mosara zvakanaka.
soku izika.